Enzo man, shoot them fire that a slogan. And we tell you, Mike, Muslim Jamaica.
Wakwirurundaga pinda machina Jere ingwe mandu ya nsata buona Igangu nifura yangu inuruvana Kukwirururno itamnana Kuku kukurangure mtemu Jo mandu kone ya otumo Pangwe chete netu mwetu mazano Rine madimigira chose netumo Kuku kukurangure mtemu Mandu kuonera utsumo pamwe chete netu mwetu mazano rine madimigira zvese netsumo uku kukurangure mtemo mandu kuonera utsumo pamwe chete netu mwetu mazano rine madimigira zvese netsumo ndinoriverenga ndisina kana plan pese pandinomuka makuzeni rinondipa meditation buku iroro rine mawani rinondipinza muchiuni Anoriguma, dinotanga hondo Buku rangu, rine nyoro hondo Indi futi, arizire pondo Buku, buku rangu re mtemo Jo mandu, onera otumo Pangwe chete, netu mwetu mazano Rine madimigira, jose netumo Buku, buku rangu re mtemo Jo mandu, onera otumo Pangwe chete, netu mwetu mazano Rine madimigira, jose netumo Kukurangure mtemo Jo mandu onera utumo Pangwe chete netu mwetu mazano Rine madimigira chese netumo
Nyato terai boys Aya azima panizi Iinyaya ye kukurangu Randinaro paten pangu Kabuku irurundaka pinda machina Jere ingwe mandu ya nsata buona Igangu nifura yangu inuruvana Kuku irururno itamnana
Kukurangure mtemo Jo mandu onera utumo Pangwe chete netu mwetu mazano Rine madimigira chese netumo Kuku kukurangure mtemo Jo mandu onera utumo Pangwe chete netu mwetu mazano Rine madimigira chese netumo Kuku kukurangure mtemo Jo mandu onera utumo Pangwe chete netu mwetu mazano Rine madimigira chese netumo Dinoriverenga ndisina kana plan Pese pandinomuka makuzeni Rinondipa meditation Buku iroro rine mawani Rinondipinza muchiuni Anoriguma dinotanga hondo Buku rangu rine nyoro hondo Indi futi arizire pondo
Buku rangu remtemo Onera otumo Netu mwetu mazano Zvese netumo Kukurangure mtemo Onera utumo Netu mwetu mazano Zvese netumo Kukurangure mtemo Onera utumo Netu mwetu mazano Zvese netumo
XCP Music
Olivia and Bits
Yo, you got that?